Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 25 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokundikana kuenda kuCuba nekuda kwedutu mupengo, asi vachienderera mberi nemisangano kumicheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York. Asi vanopikisa vange vachiratidzira vachiti vaMnangagwa vari kutonga nedemo kuZimbabwe. Zimbabwe yotumira nhumwe nhatu kuLimpopo Province, South Africa, kwakapondwa zvarwa reZimbabwe zvitatu zvichipomerwa mhosva dzekuba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kunonzi kwapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakundikane kuenda kuCuba. Cuba inonzi yatarisana nedambudziko redutu mupengo remvura nemafashamu, kana kuti Tropical Storm Ian, iro rinonzi rinogona kukura kuita hurricane. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vachaenda here kana dutu mupengo iri rapera. Izvapa kuti mutungamiri wenyika nechikwata chake chemakurukota anoti gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFriedrich Shama, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaenderere mberi nemisangano nevamwe vemabhizimisi nevatungamiri venyika. Ngatinzwei kubva kuna amai Nzenza nezvavari kuita.
Niwo ndiri kuno ndakauya saminista weindustry and commerce. Basa rangu randakapuwa naPresident Dr. E.D. Mnangagwa nderekuti ndimutse industry, pamwe chete ndichiita yatinoti muchirungu value addition. Zvavari kureva iwo President pavalue addition, vari kuti onai tiri kurima kotoni muno muZimbabwe, kana tari madonje redu tiri kumva taburitsa kunze kwenyika 70%, kureva kuti donje rakawanda zvikuru tongoriendesa kune dzimwe nyika. Ikoko ndoko vanorigadzira voita machira, voita hembe kana matauro. Isi tongosara ne 30% chete. Kana vachinge vanogadzira zvavanogadzira kune dzimwe nyika vozotitengesera rave jira, zvine rinenge rava kudhura. Saka President vari kuti muno munyika minda tinayo, mvura, zuva, ivhu, asi tiri kuburitsa kotoni yedu yakadaro. Saka kunoku kwatiri kuno kuAmerica tiri kusangana nemainvestors vachitsanangurirwa kuti Zimbabwe inyika yakanaka sei. Saka chatiri kuda, tiri kudawo technology kana kuti mazimeshini anogadzira zvinhu nekukurumidza kuti mafactory edu amuke. Ndo yatinotiwo biotechnology pamwe chete nescience. Vanga vachitaura futi kuti zvinhu zvizhinji zvinowanika muno muZimbabwe, asi tinenge tichida ruzivo rwevamwe vekunze kwenyika kuti vauye kuno vagadzire mishonga kumapharmaceuticals uko. Vauye zvene energy pamwe ndiye soya, pamwe ndiye solar. voya zveku agriculture vachirima nemazi machine mahombe anokurumidza kuti chikafu chedu tiwande.
Mashoko egurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari kuNew York. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasanganawo nevatsigiri vebato ravo rezanupf vari muAmerica neCanada. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vange vachiratidzira kumucheto kwemusangano uyu vachiti vaMnangagwa vari kutonga nedemo. Mukuziya nezvekumwe kuratidzirwa kwakaitika nezuro nevebato rinopikisa Residents Coalition for Change, tabata mutevedzeri wemurongi wemabasa mubato iri vaDavid Siampondo.
Kuratidzira kwatakaita isusu tinoti kwakabudirira nokuti takawana nhamba yevanhu vakawanda yatingati ndo yatanga takatarisira, uye pane nhamba yatanga takatarisira tingati tanga takatiwedzerei zvishomanana. Isusu donzvo redu rokuratidzira ranga riri kuti nyika yose iziviswe kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka maringe nezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vari mumatirongo nenyaya dzematongerwo enyika, vanhu vakaita saHonorable Job Scaler, Honorable Godfrey Stole nevamwe 16 vekunyatsime. Ndo zvataida kuti tizivise nyika izvozvozvo kuti kuZimbabwe kwaberekera ingwe kana uine muono wakasiyana nebato riri kutonga. And takawana mukana uye kune vanotora nhau venyika dzakasiyana-siyana kusanganisira BBC, kusanganisira VOA, vese vava vakashambadza mashoko edu atanga tinawo. Endo saka tiri kuti kuratidzira kwedu kwakabudirira.
Tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano akasiyana-siyana. Mungatiudza nezveurongwa uyu zviri kufamba sei?
Hongu, tine urongwa hwokuti tinge tichishanyira masangano akasiyana-siyana anorwira kodzero dzevanhu. Tine urongwa hwokufamba tichitura magwaro iwayo enyunyuto kumaembassies akasiyana-siyana. Tichibva kuno kuNew York tine matsamba tichanyora zvakare kuma representatives kana kuti vanotimiririra kumastates akasiyana-siyana. Saka chitsvambe chatakapa umwe neumwe wedu angari kunoratidzira uku, uye vamwe vasina kukundika vakakundikana kuuya, kuti taakuchinyora matsamba tichichizivisa takamabatanidza nepetition iyoyi kuti munhu wese ane chekuita nezvekutungamira mudunhu maanogara anga achiziva kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, kuri kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, vanhu vari kuiswa matirongo nenyaya dzematongerwo enyika.
Asika takaona vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vachingotaura nyaya yekuti zvirango zvibviswe pasina kutaurwa nyaya dzekodzero dzevanhu. Hamungati makakundikana here ipapapa kuti mutaurewo navo kuti vataure nenyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Hatina kukundika. Mukaona uye mukanzwa mutauriro unenge uchiita vatungamiri vedzimwe nyika idzodzi, vanenge vachiti tiri kutaura zvisungo kana kuti zvesadhaki kana kuti zvisungo zveaparty. Nyika dzimwe nedzimwe nekumira kwadzo muchaona kuti dzine kufunga kwadzo, kwokuti mukavabvunza imimi kuti chii chiri kusakisa kuti kuZimbabwe kunge kusina kumira zvakanaka, vanokuudzai tsanangudzo dzisinei nekutsanangura kuri kuita Zimbabwe kana kuti kutsanangura kuri kuitwa SADC kana ingava AU.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaDavid Siampondo vachitaura vari parunare kuNew York. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ranyora padandemutande raro reTwitter nhasi kuti ratumira vanhu kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa kunoongorora nyaya yekuurayiwa kwezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kuMakado mudunhu reLimpopo musi wa17 mwedzi uno. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvakapiswa zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels nezvimwe nezvizvarwa zveSouth Africa. chikwata chekumuzinda weZimbabwe chati chiri kusanganawo nemadzishe uye makanzura emunzvimbo iyi uye vanorwira kodzero dzevanhu neve Red Cross vari kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hama Dziripi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network Shelton the People's General Chiangwa.
Maonero angu nemafungiro angu ndinofunga kuti hurumende yeSouth Africa haina zvakanyanya zvairi kuita kuchengetedza zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvekudzimwe nyika zvinogara munyika muno yeSouth Africa. Handifunge kuti pane zvizhinji zvatingatarisira kubva kuhurumende yeZimbabwe kana takatatsana nezvizvarwa zvayo zvinogara muno muSouth Africa. Kunze kwekutoti hurumende yekuZimbabwe inofanira kugadzirisa zvinhu zveupfumi munyika kuti vanhu vasarambe vachidarika mabhodha kuenda kune South Africa uko kwavanozosangana nenjodzi dzakafanana neidzodzi. Asiwo zvekare mukupindura kudaro tinoona kuti kana takatoita zvikonzero zvakaita kuti hama dzedu idzi dzakaurayiwa kuLimpopo dziurayiwe nenzira iyoyo, tine vanhu vekumusha kwedu isu vari muno munyika vari kuita mabasa asina kunaka eumbavha eutsotsi. And izvi zvinhu zviri kuitika zvokuurayiwa kwevanhu nenzira iyoyi hazvisi zvinhu zvingati zvatingati zvinoitika kuvanhu vekunedzimwe nyika bedzi. Kana vavo vanhu vemuno munyika vanowanzourayiwa nenzira dzakadaro kana vari vanhu vanenge vaneta munharaunda, ndingati isusu maSouth Africa yenzi munzvimbo dzatinorarama havasisina chivimbo chizhinji kana kuti chikuru nemapurisa nematarezimosva.
Nenyayawo yekuti magwaro ezvizvarwa zveZimbabwe anenge akuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakati pegore rinouya, hazvisi kukonzerawo here izvozvo kusagadzikana?
Izvozvi zvekupererwa kwemagwaro evanhu zviri kukonzera kuti vanhu vachipanika zvizhinji, vanhu vachisina kugadzikana zvakanyanya. And kana zvakadai zvichiitika izvozvizvi zvinobva zvazonyanya kubuda zvichiratidza sekunge ugari hwevanhu hauchisipo zvachose munyika yeSouth Africa. Uye kana mapepa sekupererwa kwati kwavanhu nemapepa avo hazvizope kugadzikana kwakanaka kwevanhu munyika.
Saka semaonero enyu muri kukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko iri rekuti kunyange South Africa iri kuti vanhu ngavadzokere kumusha, vakawanda havana kugadzirira kudzokera kuZimbabwe kwacho vachiti kwakaberekera ingwe?
Chatinokurudzira isusu ndechekuti hurumende yeSouth Africa hatisi kuimanikidza kuti dai yapa vanhu vemunyika medu pekuti ugaro munyika mavo, asi tinoti isusu nguva yavakapa vanhu vaive vaine magwaro avakambovapa ipfupi. Saka chikumbiro chedu changa chiri kuti hurumende yeSouth Africa ngaipe avo vanhu vanga vari pamazetp mukana wekuti vagone kugadzirira kuzodzokera kumusha kwavo nemakore angaita matatu kana mana, nekuti haugone kupa vanhu vanga vagara nguva yakaita semakore gumi kana gumi nemaviri wavapa mwedzi gumi nemiviri kuti vachibuda munyika menyu. Asi saizvozvowo tiri kukurudzirawo hurumende yekuZimbabwe kuti chikonzero chaita kuti vana nezvizvarwa zveZimbabwe vapoti vachitiza kunotsvaka upoteri kana ugari mune dzimwe nyika ndezvekuti hurumende yedu yakanganisa zveupfumi munyika. Hurumende yedu iri kutungamirwa nevanhu vasina hanya nevanhu vanogara munyika mavo. Saka tinokurudzirwa kuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuita zvinhu zvinoita kuti upfumi huvandudzwe.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton the People's General Chiangwa vachitaura vari parunhare kuPort Elizabeth muSouth Africa. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakaburitswa nebazi rinoona nezvevapoteri muUnited Nations reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rinoti vapoteri vekuUkraine vakawanda vari munyika dzekuEurope vari kuda kupiwa mukana wekuti vashande, asi vanoda rubatsiro kuti vakwanise kuwana mabasa. Vakawanda vevapoteri ava vanoti vanoda havo kudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. UNHCR inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mana kana kuti 7.4 million vari muupoteri kune dzimwe nyika vachitiza hondo kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri venyika dzakawanda dzepasi rino vari kutarisirwa kuenda kuJapan nemusi wechipiri kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende yenyika iyi Shinzo Abe. VaAbe vanova mutungamiri wehurumende akatungamira nyika iyi kwemakore akawanda vakaurayiwa muna chikunguru. Asi utungamiri hwavo hunotambirwa zvakasiyana munyika iyi. Vamwe vanoti vakabatsira kusimbaradza mauto eJapan sezvo nyika iyi yange isina kugadzikana nekuda kweChina neJapan. Tinodzokorora kwekuda kweChina neNorth Korea. Vamwe vanotiwo zvavakaenda zvavakaedza kuita kugadzirisa upfumi hazvina kunyatsobuda zvakanaka uye vakapotsa padikidiki vaita kuti nyika iyi ipinde muhondo. Vanhu vakawanda vanoti havadi kuti vachemwe pachishandiswa mari dzehurumende sezvinoitwa kana pafa mambo kana kuti emperor kana wemhuri yake. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Muhurukuro yanhasi tine hurukuro nava Boris Muguti vanova munyori anoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nezvechirongwa chavari kuita chekukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Takafarira chirongwa chekukurudzira mastudents emauniversities nemacolleges kuti vaende kunonyoresa kuvhota nekuti takaona kuti vazhinji vacho havana kuvhota mutsarudzo dzakapfuura dza2018 nekuda kwekuti vanga vasati vasvitsa makore acho ekuti vavhote. Nekudaro pari zvino vari atinoti mavigin voters tiri kuchirungu. Saka tiri kuvakurudzira kuti varegise kuvhota tichivapa yatinoti voter education. Pamusoro pazvo tiri kuvapa zvekare transport yekubva pachikoro pavo tichivaendesa pamazeko offices ari pedyo navo vonyoreswa kuvhota. Tiroramba tichiita izvi mazuva ose kusvikira taona kuti vadzidzi vese mastudents ese aregista kuvhota. Nekuti tiri kunzwisisa kuti mutsarudzo dziri kuyai mastudents mavhoti avo achange achinobatira zvakanyanyisisa nekuti tiri panguva yakaoma sezvazviri kuonekwa mamiriro akaita zvinhu munyika. Zvinhu zvadhura, mafees haasi kubhadharika, tine vamwe mastudents edu atofira zvidzidzo panzira. Nekudaro tiri 2023 mastudents ari kufanira kusimuka otaura nevhi rimwe chete, asi izvi zvinokwanisika chete kana vakanyorisa kuvhota.
Saka chirongwa ichi chiri kufamba sei? Muri kutenderera makoleji nemayunivhesiti here kana kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutenderera mumakolejes pari zvino. Takatanga neyunivhesiti yeZimbabwe ipapo zuva nezuva pakati pemawiki dzamande kusvika Friday tinokwanisa kunge tichizadza kombi tichienda nemastudents pamazeko offices mutawni pacc house vachinoregista kuvhota. Takaenda zvekare kubhindura paexecutive duty university tikanoita zvimwe chetezvo. Tikaenda zvekare kuchinhei university. Tikutenderera muzvikoro zvinhu zvepamusoro, hakuna chikoro chiri kuzosara. Tichasvika muzvikoro zvese kusvika taona kuti mastudents ese aregista kuvhota.
Muri kuda kuti vangani vange vachinyoresa uye masvika papi pari zvino?
Tageti yatiri kushanda nayo izvozvi tida kuti nekuti tichitarisa mustatistics, tichitarisa kune vanoita nezvestatistics vanotaura iwo kuti mastudents ari muno muZimbabwe anonosvika iwo 500,000. Tichitarisa iyi inenge iri half yemillion. Nekudaro aya mavhota akawanda chaizvo ekuti mastudents ese ndo pane chido chedu. Tinoda kuti mastudents ese ange achinoregista kuvhota kuitira kuti zvido zvedu zvevadzidzi zviteedzerwe. Nekuti yatirifamba nayo izvozvizvi sekuti vadzidzi vavhotere remangwana rakajeka, kuti vadzidzi varege kusiya vanhu vakuru kana kuti vabereki vedu vachitidhisaidzira remangwana redu. Tiri ngatisimukei semastudents tizvidhisaidzire remangwana ratinoda. So nekudaro tiri kuti half a million vote kakwani kange ritume rishita isusi kuna kujini taka zimirila jini zimunde zakati kushira zimunde kujini zimunde 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 tegele tine ritume vodera chido chido
chii chiru konzira kuti vasa ite chido kwa doko chekwinda kuno nyoresa bari veiga shao pasina vamwe vanenge wachiwa kurudzira
munoona nyaya iri kuitika iri kukonzeresa yatinoti pachirungu vote apathy kumastudenti inyaya yekuti havasisina kutenda musarudzo dzemuzimbabwe kazhinji ukataura navo mukutaura kwatichita tichisangana navo vamwe vatinge tichikurudzira unomunzwa achikuti maelections haachashandi muzimbabwe sarudzo dzinouya dzongodirirwa zveibo zvedu hazvimboteedzerwi neelections nokudaro tiri kutenderera tichivaudza kuti aiwa bedu zvido zvedu zvinonotedzerwa uye isu semastudents hatina kodzero chete yekungozvota tine kodzero yekunge tichitopinda muchirongwa icho maelections tichiitawo maelection observers tichiitawo mapolling officers nokudaro tichange tichicontributa tichange tichiona zvakare kuti sarudzo dzaitwa zvakajeka uye hadzina kunge dzichinodiridzirwa sezviri kutaurwa nevadzidzi vakawanda zvinovi zviri kuita kuti vadzidzi vasarudzoteuvota asi pane zvinhu tachinja mwando tachinja mwero tauya tichiti mastudent iyi iprocesi yedu ngatiregei kugarira maoko tichiti kuvhota hakushandi kuvhota kunosevenza kuvhota kunoshanda
kunyoresa kuvhota imwe nyaya kuzoenda kunovhota rimwe dambudziko zvakare munozoona sei kuti vatakurudzira kunyoresa ava vaenda kunovhota kwacho pane humwe urongwa here hwamuchaita
mukuona kwatinozviita munguva yakadai yekunge vanhu vachikurudzirana kunyoresa kuvhota ndiyo nguva yakatikoshera nekuti kana sarudzo dzasvika panenge pavharwa vhota registration vazhinji vanozotosara vonzwa chidokwa dokwa chekuda kuvhota asi nenyaya yekuti vanenge vasina kunyoresa kuvhota havazokwanisi kuvhota saka apapa tinotenda nekuvimba kuti ndipo pakatikoshera zvakaitisisa kuti utange vanyoresa kuvhota vanenge vatonyoresa kuvhota ndinovimba kuti vacharitovhota
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipasi.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum. Nhasi ndaita hurukuro naReverend Levi Kadenge veAnglican Church sezvo tanonoka wande anosimboita chirongwa ichi akafamba nebasa. Reverend Kadenge, nhasi tida kuti titaure nenyaya yerufu nekurwara. Vamwe vanhu havanyatsozvinzwisise kuti ko kana Mwari achiti anoda vanhu sei tichizowirwa nedambudziko rerufu, totanga nerufu.
Bhaibheri rinoti mitauri yayo kuti kana kupisira pachena kuti rufu murayiro waMwari, saka hapana kumwe kwatingaende kunze kwekuenda nenzira yerufu. Rufu rwakagara rwuripo iye mwana waMwari Yesu Kristu akangofawo rufu, zvikuru rufu rwanga richirwadza pasi asi akangofa. Vanhu vashomi vatinonzwa kuti vakangoenda kudenga pasina rufu, asi tinongoona rwuirufu nekuti kuenda kwavo hatingazive zvakaitika pamberi papo. Saka rufu murayiro waMwari.
Saka kana muchiti murayiro muri kuti kudii apa, munganyatsotsanangura?
Kutonga kwaMwari ndo zvaakagadzirira kuti mushure mokunge asika vanhu changosara kuti rufu rwepo, nekuti rufuka kuna Mwari haruishamisi, nekuti itodhisemu pane patinoti ishe kana tichirarama tinoraramira ishe, kana tichifa tinofira ishe. Saka miskimu yaMwari rufu is just another aspect of entering into eternity mulife yeupenyu husingapei. Saka hapana chinonyanya kushamisira panyaya yerufu, nekuti rufu bandiko roupenyu upenyu futiwo unongotenda mune umwe upenyu
tomboendawo panyaya yekurwara apa vamwe vanoti hongu rufu murayiro kwokurwara munhu anenge achitambudzirwei
ndoo nzira yacho mukaona kunyange pakuzvarwa kwemwana anouya nenzira idzodzo dzokuti mai vanotambudzika zvikuru asi mushure mekunge angozvarwa chete votokanganwa nekutambudzika kwavanga vachiita kuya uko kushopi kwavanga vachiita kuya ichimenzi ndo marongero ake ndo maitiro ake kuti tifambe muuendo hwakadaro nekuti hapana zvimwe nzira yatingaende naye kwaari kunze kwerufu saka tinofanirwa kunge tichihwara nokuti kurwara uku aidha tinenge tiri nzera ratinotarisira kuti harifanirwe kufaita asi munhu ongova nechirwere chinogona kumutora ongofa asita asvika makore ake mazuva ano tinoona vanhu vari kusvika 100 asi vashoma zvavo vanosvika 100 vanongomira ma90 imomomo munhu waenda saka kuti azoenda munhu unofanirwa kutorwara saka kurwara kwacho dzimwe nguva unorwara dzimwe nguva haurwari zvako asi kurwara kwacho kunenge kuchiratidza kuti muviri wako wakusakara zvino kana wakusakara mwari oti ichi zvanyanya izvi chiregai ndizorodze mwana wangu
ko vanoti kamunhu akarwara kana kuti afa woti zvaitwa newakaipa kana kuti nasatani zvinenge zvichifamba seya
mafungiro evanhu nemaonero evanhu nokuti mukurarama kwedu tinongofunga kuti hatifi asi tichiziva zviri kuti tinofa kana tafa totsvaga scapegoat inonzi scapegoat kuti ndiyana atiuraya tinogona kutoiwana hatiishayi nyange tikatsafa hazvina basa kuti macultures api ikoko kuamerica culture yedu ikoko vanoita inonzi postmortem kuno kuti nepostmortem yedu nekuendawo kune vatinobvunzira vachitiudza ikoko mune postmortem yenyu munovheneka kuona kuti munhu afa sei zvese zvizvi zvichingonongedzera pachinhu chimwe chete chokuti tinotarisira kuti pane munhu aita zvaaita kana chiri chirwere toti aurayiwa nechirwere chakati kana iri kensa toti ikensa kana iri musoro kana kuti mudumbu tongonongedzerawo ipapo asi kune dzimwe culture tinoti muvengi aita basa rake ashanda akwanisa kuti apfuudze munhu saka ndo mafungiro edu nemararamiro edu muupenyu hwedu kusvikira nguva taparara tosi
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Kadenge nekupinda muchirongwa chedu tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu nhasi mucastle premier soccer league dynamos yarwa 1-0 nengezi platinum stars izvo zvapa kuti vatsigiri vechikwata ichi varatidzire zvakasimba vachiti murayiridzi wavo tonderai ndiraya anofanira kuti adzingwe basa mune mumwe mutambo bulawayo chiefs yarwa manika diamonds 1-0 aiwa hama wadiwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vokundikana kuenda kucuba nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura asi vachienderera mberi nemisangano yavo kumucheto wemusangano weunited nations general assembly asi vanopikisa vanga vachiratidzira vachiti vamunangagwa vari kutonga nedemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpandula 2022 ngoKeep Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala awubele sibeyazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezwi
abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani asikho ukukhalela ama-sanctions na
bayakusola lokhu abakubandla le-ZANU PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizagalala umsebenzi. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe CCC. Unumzana Ntambulayi Gwegwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala awumele sibeyazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni inarrative yabo indaba ngokutsho kwabo siphumelele.
Ugwegwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe sifuna ukhetho olusegcekeni ukhetho oluqondileyo ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sovuka indaba ezidlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yaqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu-15 basentolongweni enyakusimi bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-CCC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunikezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgadi ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngaye abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendulile useyena. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese mazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaza ukuthi yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe ongela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abayalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona thesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayisikho kudinga ukuthi kube lokulezijeziso zenotho yini ekubukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kahle. Ezinye izinto yebo yesingazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela ngona bana batshengisela bekhona bhakwela kithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU-PF ayisibe bopha abantu.
Unkosikazi Sekayinzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umlankagwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle, especially emhlweni noma China, even la ku Western Bloc la ku lokuze labo Russia. Wonke ama countries analama amaningi abuyile sibili azozama ukuthi ainvest eZimbabwe ngelokuze naleya neZimbabwe is open for business. iZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe sicho okade kungayikwathi kungekho khona izolo. Kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama sanctions. UPresident ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki beziphephela kwamanye amazwe.
Ugawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje izinto zikhwele zakhuphuka, asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezimpi ezikobo Russia ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondile, hatshi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo. Ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balitshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahunzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatureni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kwena nge-payday kwakungekalutho. Iholo vele these days ukhanya ngani hayi asisakhoni njengababalisi. So eselivumelane ukuthi khona mhla ka-26 nxa i-government ingakayenzeli ukuthi by mhla ka-26 kumele abantu bazihlalele endlini. Simelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali esiyizuzayo kathesi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikwanise ukuthi khona si-report for duty from mhla ka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi esihola imali encane sihole malini?
Kine ethu kukangeleka sethi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe equivalent nge-black market rate, at least ngaba ngcono. because the catch imali abakabafinika yona i 175 years, and konapho ku 175 kuno ye 75 covid allowance njengoba i covid catch vele ukanya isihamba. So okuyithi 75 kwakhona vele anytime bangakukhipha then sibe zithala nge 100 kuphela, and then phezu kwe 100 years yona leyo sine around 50,000 RTGS, and 50,000 RTGS in those issues are very high-paying in Lito. And I can tell you, I can tell you, it is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, it's not at least about 60,000, about 40 kgs. Already, it's 12,000 is going into Bukupela. Ungafagi cooking oil, ungafagi nyama, konapo, ungafagi chevo, it's very absurd.
Unumzana Neva Nyawuzi umele iPTUZ esabelweni 73 North sixoxelaye esewange. Sewangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unumzana Sergey Lavrov ophethe uhlangothi lukahulumende ulubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abazi abakhulumayo abathele Russia lenza ubujapha kwele Ukraine usekuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni eziqoqela iDonetsk. Bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezidludunwa ngele Russia, kubika abezindaba abe-Reuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ele-People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le-UNITA bathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le-Senate kwelemelika bathi kumele kuvinjwe ukwenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali ze-nuclear. Soku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyakwazi ukuthi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so-ke uya phambili pho kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela bakudube abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kwenziwani kuya phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje sithi nje sonke umbumbi wesizwe sihlanganeni sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa ngalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana lokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa into nje iyazila, xa usizwa igama lokuzila uvele ungabusayiti into leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalaphana emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzi wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzi wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe sikamthokazi ngenkosi, so-ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la yinkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikondanana namakhumane kuphela ikondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
yeyikho siyakwazi ukuthi
kuyabo kudala kudala ukuthi kube lokwehlukana esizwe
yes siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
kumele kulungiswe ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantunga yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibeke laphana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho-ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambeni siye phambili
ye lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya yes, ke sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachati lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usesengumuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha ngakho-ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini na nxa singatshati yonke leyo mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi uPawulu nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kobudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ngidlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likankulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana lini elithandanayo lingatshati kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selisephakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi uba bethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi likankulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodade wenu kumbe njengomfo wenu okwesibili ilizwi likankulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini unkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into le yenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama kumbeke etoilethi wabaleka ngoba umtshiye egodini ngoba umtshiye ngaphandle kwegedi lechurchi kutsho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli lithi yonke into ilesikhathi sayo kulesikhathi sokuchata, kulesikhathi soneso sokuba ngithandane lingachata. Kulezinto ezenziwa ngaphandle komchato, lezinto omele zenziwe phakathi komchato. UNkulunkulu lenhloso ngomchato, ukuba umchato ungcwele, njalo umchato kumele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu. Kuba basize, uNkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane sibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukuchata bethandana. Bancede uNkulunkulu wami babasigcine beze bethatha umchato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso esigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathina lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjuse sedulela okwenzakale namuhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamos linqotshwe nge-1 kanyanga leNgezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs litshayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga. Ikanti iqembu leTriangle United linqobe leHerentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngamaranza ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaranza angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaranza angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSidney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama kulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Atsa Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngakalisi boxing nile, I think 11. Sidlala labafana sikhomba udlala. Ngasejoyine army. Manje ngithe joyine army abangani bami batele omkhulu weLuwelan Barracks. Uthi kulo Tommy osebraid kuthiwa nguGreen bathi mbise la bangitata bangihambise eLuwelan Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam and babebisa ama rugby player ama giant amakhiwo bathaye one not even a minute about 10 of them is one after the other bathaye.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional but you can take me professional. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them. I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fighter, Michael Babala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba seheavyweight elizweni. Uthamsanqa Dube.
Uthamo yangazi. Yes. Uthamo wabuya efuna ama-tips. Uthi ngimtshele. Manje wabuya. Wathi ebuya. Kanti ubuya efuna ukutshaya isparring nam. Manje ngathi kahle ngifundise umfana iboxing, you know. Ngamfundisa iboxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa Young Arts elaproducer abadlali abanengi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba seMathebeleleni nama-1980s. Usela abafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu abesikhabadini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo kaqube phambili ngomsebenzi wakho omuhle.
Iqembu le Young Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wenqindi yochutshelwe kobulawayo ngomgqibelo okubizwa ngokuthi National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJaden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingelele kuni nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqobile wakwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcoleni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami support esuka kunina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze usupport. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ungaye laphana nakuFacebook uthi ukuguluka kwesintu music, uyangithola naku-Instagram nakho ngathi ukuguluka kwesintu music uyangithola, uye naku-YouTube futhi uyangithola futhi nakhona. Yangithola ngoqile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu jaha lekhaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngokuluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengiselwa kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Oliver Lisa umthembo sithemba ukhiphe Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.